Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vano vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutsana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Vati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndeyokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unongoonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza. Munoti
Koemi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha munengozi. Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya atipinda mumusha mavo. Hatigoni kuseka chabata wepa next door. Chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka. Hatidi kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena. Nokuti kazhinji zhinji panenge pachirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda. Rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vanelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Sondora pera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuman Darwin uye nechishano chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu reMasvingo uye nhasi vanga vari muMasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 navangari Vhume.
Chekutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents maalliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri, mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara chido kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu, takanga tine musangano kana kuti munemato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita ePrayer Network Zimbabwe atakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfuure hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsokutifadza kana kutiitire zvakanaka, ndingati kushurudzika nekutambura kuri kuita vanhu vaZimbabwe, zvikuru sei kudunhu reMount Bruin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzira kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tiroda kuenda iko zvino kuChirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngaruvume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Hwande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa. Izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonaland West, ZEKI yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEKI inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwara anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEKI inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEKI iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejista zvinodiwa ndezvipi. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already TV is stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhota ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Danya yetenda wei is very very yakashata zvikuru, especially kuno kumashwest, because ukatarisa mastatistics abuda kubva tichanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti ivo because mashwest yakazara nemapurazi, saka matenda wei maalliance, and yet maalliance arifanira kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu reMashonaland West ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoi sedanho reZanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
The main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging my election. Not one hour to register kuvhota, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1, but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit, and they are being registered kuti vange vachivhota mumasenders ivavo.
Chinhoi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumi Guru 29 kusvika Mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo, uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadi mukoma tafadzwa.
Tine mufaro. Makadi zvenyu mukoma.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava wemuZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. Zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishopu yeimwe femiri. zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu, vanhu vezera redu vakava vezerana vatongogara, vana Munangagwai vava vatinorwa nhasi, vana mai Mudhuwe vose vanga vari pwere vari vana vechidoko vatinoti manyuti panguva ino, vose vakasiya unyuti hwavo, vakasiya umhandara neujaya hwavo hwatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika ine kuzvitonga kuzere, tikazviativa izvozvo muna 1981 vakavane kupembera. Asi chinotirwadza ndechekuti 37 years, makore makumi matatu nemanomwe tawana kuzvitonga kuzere, taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri. Zvoita sokunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava, vachiiswa mumajeri, vamwe vachijambiswa mabhodha, vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe, zvinova zvaazvisina kutarisiwa. Vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa, vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti zvingave zvakadai, kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechipitirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanhu vasapota vana Jonathan Moyo.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga, zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere, mumusangano wezanupf mapinda umbimbi ndoga. Zvinotirwadza, ungava wanga vachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga vachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai Mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo, maita dambudziko, mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane, vamboisa madiferensisi avo padini, asi vachenjere zvekuti madiferensisi avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe. Nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechibhedhare revanhu vakavhotera vamugabe, ivo voti ini ndini ndaane mapatakii okudzinga vanhu musangano, kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu, muchiona kana tipi waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi, iwe unoti haana kuba, asi hausi mutongi wedare rinovavatoti justice system, hausi gweta rake, uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende. Zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumaweri.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma, ndo vanyorisa kuvhota, vakawanda havasi kuenda.
Ndavabve pasocial media because vachidoko. Mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozviti sensationalize, kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media, odirivate attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakarindiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements aanonyora patwitter. Vanhu voona sekuti ndo pakaperera sarungano, votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve, asi hapana wakavhota. Saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, nditenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma Tafadzwa Mugwadi, avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Hommes, rinoshanda kutongogara refugee camp, uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada, avo vanoshanda ne Terre des Hommes, vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp, kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo, kwete kungomirira rubatsiro, vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa, nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro, tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro, zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri, sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi, zvinoshandiswa kakawanda, pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana, amai Ekenia Chifamba, vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera, pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuchikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva, nekuda kwekuti pavanosangana nenguva iya havakwanise kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki, chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo hwatiri kuita neUS Embassy ndehwekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka, anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro, vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiriri wechibuyu Nozuyo Arts and Culture, rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North, vaBrian Tembo, vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje, iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi, vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo garden ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Mutsama Chimbidzofa, vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana, rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa, achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira. Nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari tonotenga matextbook, takavabhadharira school fees, hatina solution yatinenge taprovider. But itaketa income generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo, izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno ndipa simba.
Jesu simba rangu.
Kuchingamidza nehama dzinodiwa muchirongwa chedu apo tinotarisa nezvechitendero. Uri musi wesvondo kudai. Ari kukugamuchirai muchirongwa Dipraxides Jeremiah. Tinokugamuchirai mufundisi.
Ndonzi mufundisi. Happy more mundoringisa. Kozvino ndiri kushumira ndiri kuPorter's House kuFrisco. But ndinobatsira worship yeku United Methodist again sabva kuPorter's House. Yeku Richardson kuDallas, Texas.
Makauya rini kuno kuAmerica?
Ndakauya muna 2003. Ndakauya ndisiri mfundi. Asi varaindishevedza zvakanditorera nguva yakati mukuti. Chiramba semunhu akakura achiona zvinhu zvakawanda zvaiitika uye kushupika nokutambura kwaiitika kuvashumiri vaJehovha. Sanganda ndiri munhu aitya kupinda mukushumira Jehovha. Asi ndakarohwa neshama yaMwari sezvakaita Jona. Ndikapedzisira ndisina chinhu nenyaya yekuti ndanga ndiri munhu aitiza kushumira Mwari. Nyangwe zvazvo ndanga ndiri muno muAmerica. Pandakauya muno mudzianandiri anga ane upenyu hwangu hwakanaka chaizvo. Asi kana Mwari achinge akudana hapana zvaunokwanisa kuita. Ndakamboedza kuramba saJona anoramba tumwa kuenda kuNinive sezvakaramba. Asi uno ndiri pano ndinoshumira Mwari.
Muri kuona paine shanduko kubva pamakazodavira kuti nditumei tenzi
hongu shoko Mwari rinoti chimwe nechimwe china mubayiro wacho. Tisi tuatidisi zvinhu zvatinodyara zvine mubayiro. Even zvinhu zvakaitika kare izvozvo zvinotora nguva zvidzimike. Zvimwe zvacho munamato wangu iko zvino ndewokuti pane makore andakatambisa chiramba tumwa naishamu yacho zvisatapukire kune vana vangu kana kune hama dzangu dzakanditenderedza. Ndinofunga kuti dai kuri kunzi ndanga ndakabvuma kare zvimwe zvinhu zvandakarasikirwa nazvo kana watomboti utano wandakarasikirwa nawo. Ndakaita maoperation anokwana matatu emusana nenyaya yekuti ndanga ndiri munhu airamba kuenda muministry. And then zvinhu zvaida mari izvozvo. But mari iyoyo handifungi kuti inodzoka. But kana Mwari zvavo akazenge vada pamberi apo ndofunga kuti ichadzoka.
Nguva dzedu ndodzisa chitibvumire kuti tienderere mberi. Asi chandingakumbira mufundisi ndechekuti motipa shoko mochitsinira shoko renyu.
Ndinoona kuti ndikusimbisei kune umwe naumwe ndechekuti Mwari vane chinangwa neupenyu hwedu. Umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasikirwa akakandwa mugomba nevanin'ina vake. Asi changa chiripo ndechekuti zvakaita kunge zvanga zvapera. Asi pakupedzisira ndechekuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa. Saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho. Vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vagozorasikirwa netariro, vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo naMwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikatano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gomba rawakandwa kuti vakadzika sei. Hazvinei usiku hwavasangana nawo hwakasviba zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwavasangana nawo hwanyikwa munyama yako hwakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura Israeri. Unenge wava the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanin'ina vako vachikutarisa. Vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhuni. Asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiye unin'ina wangu watakanga tarasa. Asi nhasi uno ndiye prime minister of Egypt. Nhasi uno ndinokusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vamenge varipo kana vasipo. Davhidhi aroti munonigadzirira kafuro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi varipo mari vane chinangwa neupenyu hwako izvokaiwe kunyange ukafamba padima kunyange nepamupato wemvuro yerufu chirwere nemudonzo wavo zvinokunyarasa mari ngavakusimbise mari ngavakupe simba idzva mari ngavakusimbise pese pavanofamba iye vakuitire zvakanaka muzita rajesu amen.
Tinotenda zvikuru Praxidus Jeremiah nehurukuro yawaita namufundisi kundoringisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odi asevaring us kanyani yithi ke sizanqoba ke njalo obunye bebesebenzisa i-ami sobala ukuthi ke i-ami ithakazelele okwenzakele ukuxotshwa kamnangagwa layo ke ingakhuthaza abantu bengangisitha ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Sizakuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi bothi abantu bodaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And ndingakhangela isenti esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kusoze kukhwaliseke.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu, yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo, iStudio 7 isakaze amazwi eziphathamandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi uMongameli Mgabe kulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphathamandla zaleli bandla emathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi kathesi kuprovinsi. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuziyela kwezabo indawo abahambe. Ilisti nizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuxolisa njengeMartin North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba, ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. And siyavuma baba. Siyali support 100% i-decision eliyithethe ngemande yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kukhulumende lephathini. Si-100% ngemva kwenu baba. Njalo iMartin North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wama-Dr. Grace Mgabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abayibamanga ukuthi mwa ajika kwa pachi wekisa.
Ube vele sebenze kona ngale phe. Nanga kusebenza lo mnanga wako comrade. Loba uCIO, loba uCD, loba ungapi, phuma. Ungazodinga ukuthi sesikuqothe. Lapha sibuya la sesitshela isecurity ukuthi hayi sifuna ukwenza lokho. Isecurity ithi funa isecure. Kule secure ayikho.
So upresident njenge one center of power kunazivela lo. Thina njengengata zakhe ama provinces. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And what now there are in protocol rules volunteer who men speak. There is no one other than who had excellency. Grace Ntoni Zodwa Mugari as his senior the women speak. Oh, we recommend ukuthi ubaba ma efeyenza njengoba manje abuye ayithi nabantu bakhe ngoba laphana kulo mama mama sili umama ongakaze abe anything against ubaba wethu always the president ukuba itight.
Lo umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Saul Mahalima Ncube. Sizwe njalo umgcini sihlalo wakobulawayo lomnye wakhe eMathebeleland North omnumzana Callistus Ndlovu lomnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi yenkululeko omnumzana Jones Nkomo weGwanda. Amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7. Ukusenjalo umnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumi sebandla lePeople's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela iziphatha amandla zebandla lezanu PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe lemuli yakhe ababusayo. Bembona ukuthi umgabe useluphele, useliqhegu, kasacabangi. Ngokunjalo bazabe senza izinto zabo bentshontsha bengabotshwa kuyela muntu obasolayo. Abantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kamgabe ke umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyaqabangisisa nje usebenzisa ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna ke la ukuthi baye bemsebenzisa ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa ke ebelabantu abaningi okudlula ke yena umgabe. Yikho ubona ke benanzelele ke uthi hayi sekumele bamxoxe ngoba ke efika ke wayithi lapha wasukunyelwa ngabantu bahlaba umkhosi bememeza bemthakazelela ke uGrace uthi esukuma ke bambhuwa. So khonokho kuba sibaphule kakhulu. Yikho ke mnangagulaba abantu abaningi bangakhula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele iZANU PF. Lokhu abakwenzileyo sekuyikufa kwayo iZANU PF. Sebetshengisele njalo abantu beZimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezuru kuphela. So ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abeZimbabwe abangathi bomazezuru ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye lemanyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini? Sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane.
Lesizwe kwabantu lesihlelo lusakhona kuzokufika uJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi ke leli bandla ke lezanu PF ke lihluza abantu liphume. Okwesibili nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona ibandla lezanu PF abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overturnings kade belikhampenela umthwangwa abaphuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo iZANU PF asoze bayisekele. So ke sibone ngani ama-odds a-favoring us kukhangani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo kunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army ithakazelele okwenzakele ukuxotshwa kamnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka 2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka 29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, eSouth, North, Le East, izishabane ngezi, kanye lezishabane runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevoter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu they are intimidated here and there. Okufuneka izeki yona ikhiphe ifiye ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka 2016 ngenyanga edlulileyo kodwa ungakhangela abantu abamele abakaregister general abanika izitupa. Bumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupha basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota and lingakhangela isento esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade kusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kusoze kukhwaniseke. And lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekule programu efakwe izandu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengephathi yebandla leMDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikhankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokhu okwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokhu kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer wezeki owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubhu uDoctor ukuthi bayifikise udaba lolo and bakhuluma kabanzi ukuthi hhayi indaba engathi bayayikhuluma phezulu ngalo kodwa sike sakhuluma labantu bezeki ebhinga ukuthi hhayi nxa abantu laba bezitupha bangabuya kuma-wardini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers then i-district zec office kumele landelele kuma-ward centers beyozama ukubhalisa abantu kundawo kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo mnumzana Dube Mkombo ya umgcini sihlalo wePhinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT sixoxelaye ekhonale ePhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Uhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani nawe?
Hi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Ngiyomuntu nje uthanda iconcept ye community development. So kahle kahle ekhona ngaba umuntu ngaxoxisa kundaba yakhona ngisakhula, especially ngingena ku-junior council kwamehlama ukuthi ngikwazi ukubona the world bigger picture and kuya lokhu kuphilayo kwamanje. Since then I think maybe nje khona ukungena ku-junior council actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engiyinde nje manje kathesi.
Lapho ubuyi junior town clerk koBulawayo uhlangene ngezinto ezinjani?
No, I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home khona lapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini le okukhona kuma communities aseBulawayo kuyini that was lacking and for me ngisikhathi sokhona nje it was really basically even nakamanzi nje something that I'm also trying to work on is i-concept ye education ebantwaneni and okunye engakubonayo sokuthi ngaphansi ukuthi a lot of abantwana baningi basinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana, ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona?
Yeah, I think nje ngingasho indaba engahle kahle ngesilungu angeyazi. Mina in my time in all those respective countries, other countries, I did notice a big difference in Kanapalanje and also the youth in Zimbabwe in regards to how much they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries, they take care of their youth. There are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikole, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu?
Ukukhulisa inqondo, I think kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like a program that is introduced as a STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which in the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? It's an engineer, but there is no open industry. Ngikunike imali uhambe esikole ube ngu-engineer uthi usuqedile khonaphana khonokho ubhadalele ukuthi ube yikho i-industry yakhona ukuthi la uthole umsebenzi akukho khona lokho.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhulayo eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili?
The other is that engabanika yona ukuthi i-situation if you that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Bhebhe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Ngiyabonga Mike.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Bhebhe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk koBulawayo. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hove. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngokuqhakatheka kwenkosi sizwileke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi lapha ke ngikhuluma ngoPrince Bulelani Lobengula ukukhanyazana uzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinguye phela usithatha ke lokho ukwathiwa uKing Lobengula. Nginenhlanhla ngoba ngilobaba uMnqondobazi Magonya ukhona ngale ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga uMthembu. Usuku luqunyiwe uMthembu ngomhla ka 3 March. Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sibe lenkosi ngoba vele imidabuko wethu sidabuke ngenkosi, sidashulwa inkosi. Kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngkwayo inkosi ingumthunzi okwakuqala. Okwesibili, ilulimi lwethu njengesizwe sikamthwakazi. Okwesithathu, vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba umdabuko wethu sikezinduna njengoba kunjenje. Lawe lapho uvela khona ulaye induna. Izinduna ngezenkosi. Kodwa ngaphezu kwakho konke, singabantu abalamasiko, singabantu abalemkhuba lemithetho eqhakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale. Ngoba ukuchabalala kwayo imkhuba yethu, amasiko ethu agoqela lolimi, yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje la kungohwayibhetshu. So ke sibona kuqhakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga. Inkosi igcotshwe ibe khona, ilondoloze imbali yethu, silondoloze amasiko, londelize kuye lemkhuba yethu.
Sisiyaphambilini abantu bazawuthi hayi phela inkosi ngwazani ku-constitution yeZimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho. Pho ke kulungiswa njani khonokho?
Umuntu ozamuzwe sitsho njalo ngumuntu ongayaziyo leyo constitution yeZimbabwe ngoba i-constitution yeZimbabwe ekhona okwakathesi lobanje ithekile njalo. Kayisilanduleli ukuthi singaba lenkosi. Iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu, senze imbuthano yethu yosiko ngendlela yethu, senze sikubona kufanele ngamasiko ethu. Kanti ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu. Akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngkwathi isiqu sombuso seZimbabwe. Siyasivumela ukuthi senze lokho.
Ubona ngazani ke ingagcotshwa ke inkosi? Izabe iphatha njani umsebenzi wayo? Izabuya ihlale kobulawayo, wena ukubona ngani kuhamba njani?
Okukhona ukuthi ayisimo kumele ukuthi ngilawule uMthembu ukuthi inkosi izaphathwa njani. Kodwa engikwaziyo ukuthi lami ngilowami umlandu, lawe njengoba unowakho umlandu, bubili bethu silomlandu ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapha ekukhona ihlezi njani, ingonyama lapha ekukhona idla njani. Ingonyama lapha ekhona yembethe ilophahla. Akusomlando wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengoDube, umlando wesizwe. Ngizakunika umzekeliso khonapha kunje. Sila indlovukazi lapha, siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu la, yithi esigcina indlovukazi. Ngunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelela inkosi uzwelithini. La ungena ukhona kwaZulu, umlando kaZulu selikhona ithola izinyane liyogcotshwa mhla ka 3 March. Umlando wami lawe umlando wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo. Inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo. Ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambane nje, ihamba njengumuntu ohambelana lapho evukaje. Umlando wami lawe Mthembu, umlando wamahlaba ezulu, umlando kaZulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela.
Ye, hayi siyawuza kakhulu baba Magonya, kodwa hayi isikhathi sesiphelile baba. Ngicela nje ngamafitshane uphonge ukuthi uvalelise khonapho Zulu.
Ngiyabonga Mthembu, njalo ngiyavalelisa Mthwakazi omhle ethi kini asanganeni kumcimbi ezalisiba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March. Kuneke okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi. Wozani Mahlaba Zulu, phakamani ngobuningi benu. Ngiyabonga.
Nathi siyabonga kakhulu ke, ngithathela lithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima Magonya ukhona ngale ke eBhilitane, ingcwethi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silonto ngamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengicabanga ukuthi siye ku Isaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprofeti Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amatsha. Ngoba impilo le siphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala laphana iverse ithi yona kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amatsha. Baza kuqonga ngamaphiko njengokhozi. Bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo le siphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu babegijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuya ukuvuna. Nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni, kugcwele benyathelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphila empilweni edinisayo. Ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iingqondo zethu. Ikakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo, kumbe kusemulini okule duko, kumbe akula mali ngikhaya, kumbe imikhuhlane ekhona, kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho ukwanisa ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani kuvese ngivele kuyibala u-Isaiah uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu aqinisa abanike amandla amatsha, kubavuselela amandla. Kodwa kubeka umlayo wodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi thina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana laye. Kwabuya izivunguzane, kwabuya izinto eziningi-ningi kodwa akazange amuze uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu uyabe kukhangelela ukuthi sime. Khathesi ngikhuluma kanje abantu beZimbabwe badidizela bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kanti uNkulunkulu uthi sine simlalele ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi. Umuntu agijime ephaphatheka indawo yonke kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo alihlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
niyathandaza kakhulu ntandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ngumalusi wethu isisa emadlelweni alihlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo ngiyathandaza igama likaJesu umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ibonye kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungamili nkomo
siyabonga ntungamili singakehlukane ngesikhangeleyo bezikhokhela iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo. Sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.